Nguva ino mvura yacho hatichatoinzwisisi nekuti zuva raita muZimbabwe rakanyanyisa. Saka apa iri kuvimbisa kuti pamwe ingangonaye dzimwe nzvimbo iri kumboti naye naye. Takutokurudzira kuvarimi vedu zvakanyanya-nyanya kuti zvekutodyara chibage tikuona kunge mwaka watosiya.
Zvii zvamungakurudzire kuti varimi vawanikwe ivo vachidyara panguva yavakatarisana nekunonoka kuuya kwemvura?
Zvakutoda kudyara mbeso dzinenge mapfunde nemhunga zvinokurumbidza kuibva, kwete aya mapfunde anoreba serekaya asi mapfupi anokurumbidza kuibva, nekuti iko zvino zvimwari kwaoda hausisina kumira zvakanaka zvachose. Saka situesheni yatave nayo yave yekutodyara nehungwaru, uye kudyara kwachona hatichatotedzeri zvee zvekuti todyara nefetilizer panguva iyoyo. Kwakuti ukadyara uchimirira kana mbeso dzabuda, woona kuti mbeso dzachona dzabuda zvakanaka here, mvura kutenge iriko here, wochiisa fetilizer. Nekuti vakatodyara nefetilizer vari kutochema, nekuti changuri kubuda nekubva chanzi nezuva, nekubva chatsva, nekubva chaoma, kuoma chaiko chaiko. Saka hatichatozivi kuti mwaka uchina tiriendepi nawo. Saka tiritokurudzira mbesa diki kunyanya masmall grains ndiwo angatotiyamure panguva ino yatiri nesituation yatinayo muZimbabwe, nekuti mvura yachona kudenga hamutorina. Iri kungoti pano nepapo yawarawadza yaenda, apa pano yawarawadza yaenda. Saka hatichatozivi kuti takanangepi. Sizeni yedu yakatomira zvakashata zvachose. Apa tamuna January vazhinji vanga vakangoprepare minda vachitarisira kudyara, havana kana kudyara kwachona mvura yachona yakabva yangotiza. Takutoendisika kumwedzi mvura isiri kunyatsonaya zvakanaka. Saka tiri kungokurudzira kuti mvura ikanzi yanaya parizvino kutokanda mbesa dzinokurumbidza kuibva kuri nani. Kana zvazve chibage takutotarisa kuti mbeu tiye tinanotsoko tinokurumbidzisa kuibva pamwe tikaedza ityoko zvingatibatsire kuti tiwane kurarama munyika medu, tiwane chikafu.
Mabasa api amunobata sesangano reZimbabwe Farmers Union?
KuZimbabwe Farmers Union isusu hatina chatinopa vanhu, asi tinovamiririra kuti vawane kupiwa kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Kana panonzi vari kupa zvana GMB, iZimbabwe Farmers Union izwi remurimi, rinomiririra murimi awane kubatsirika. Isusu hatina chatinopiwa nehurumende kuti takanangana neZimbabwe Farmers Union kuti tinope varimi, asi ruzivo ndorwakanyanya-nyanya rwatinowapa nekuvamiririra, kungave kumainstitutions dzakasiyana-siyana kana pakumaketa mbeu dzavo, pakurima, pakuvadzidzisa kurima kwacho. Zvese izvozvo seZimbabwe Farmers Union tiripo pakubatsira varimi.